Mashoko aobama ndinoona kuti mashoko akanaka chose nekuti mukatarisa imimi mamirira akaita zvinhu pasi rose panguva ino hapasisina mukana wekuti vatongi vanoda kutonga zveumbimbi ndoga vanoda kutonga vachimbunyichidza vavanotonga vanoda kutonga vachiita zviya zvekuti vamwe vasawane mukana wokuratidza kana kuti wekuti vange vachiita kuti hurumende dzive yatinoti pachirungu accountable uyezve dzive transparent hakusisina mukana wezvinhu zvakadaro saka ndoona kuti mashoko ari kutaurwa nava Obama vachataura varimo mumaamerica vana vamugabe nevamwe vakawanda wandawo vachinzwa vanosanganisira vana muswati vanenge vachinzwa zvakare kunyika dzavo hakuna kumira zvakanaka chinhu chakanaka nekuti pavanobva ikoko vanombofunga ruyi rutatu kunyanya-nyanya zvakare tichiti isusu nyaya yemaspecial yemasustainable development goals inoita kuti pave nemukana wekuti kuda hurumende dzemuno muafrica nedzimwe hurumende dzepasi rose dzingazivi kuti zvakakosha chose kuti mukati menyika mive neutongi hwejechetere kana chida kuti isusu nyaya yemasustainable development goals inge inofamba mune zvakanaka
totarisawo isusu mutungamiriri wenyika varobert mugabe variko kuun kunew york ikokoko ndezvipiwo imimi zvamunotarisira kuti vange vachitaura nezvazvo vamugabe nhasi pavachataura usiku hwanhasi ikoko kuun
vamugabe nyaya yavo tagara tinoiziva nguva nenguva nyaya yavo ndiyo yekutsoropodzana nanaamerica nyaya yavo ndiyo yekutsoropodzana nanabritain nyaya yavo ndiyo yekugara uchitsomwa kuti nyaya yezvirango yaita kuti zvinosafamba mune zvakanaka tinodayira hangu kuti vamugabe padawo dai vanga vaita semunhu mukuru vaziva kuti nyika pasi rose kwayakuenda mazuva ano hakuchadivi vanhu vanongoramba vachiwawata zvinhu zvisingabetsere vanhu nekuti kubva kwavaita kunyika yavo izvozvi nyika yavo iri murima kubva kwavaita kunyika yavo izvozvi nyika yavo iri zveutongi hwejechitera hazvimo nyika yavo inenge itori nevanhu vatiri kuti pachirungu vari kusuffer from human rights abuses saka vamugabe vakadzokorora nguma yavo iyoyo yatiri kuti yava ngoma yaneta zvichanesa nekuti vanhu havachavateereri zviri nani vakange vachitaurawo zvimwe zvinoratidza kuti varoda kuti varebese ruoko rwavo varurebese kuitira kuti ivo nedzimwe nyika dzepasi rose vange vanodyidzana nekushandidzana zvakanyaka.